kanzuro yeguta Revulawayo yazivisa kuti ichakwidza mitero yayo nezvikamu zvinopfuura mazana matatu nemakumi manomwe kubva muzana kana kuti 372% kubva munandira gore rinouya. Mutauriri wekanzuru Amainesi Sampofu vabvuma izvi kustudio 7 vachiti izvi zvinotevera kutambirwa nehurumende kwesupplementary budget yegore rino yakaitwa nekanzuru muna Gunyana.
Umunicipality wakubulawayo tande kwazisa izakamizi ukuti i-2020 supplementary budget isivhunyiwe nguhurumende.
Kanzuri inoda kuzivisa vagari kuti supplementary budget vegore rino yatambirwa nehurumende. Izvi zvinoreva kuti mari yemitero yakasiyana-siyana ichakwira ne372%, uye mitero iyi ichatanga kubhadharwa muna ndira gore rinouya. Tinotenda vagari vose vabhadhara mitero yavo nenguva, uye tinokurudzira vagari vose kuti vabhadhare mitero yavo kuti kanzuri kukwanisa kuramba ichiita mabasa ainotarisirwa kuita nemazvo.
Kanzuro yakaita budget remadora 2.7 billion mugore rino ra 2020, uye yakaita budget remadora 17.1 billion yegore rinouya, asi budget iyi haisati yapasiswa nebazi rezvekutongwa kwematunhu. Mukuru wesangano Revulawayo United Residents Association kana kuti Bura vaWinos Dube vaudza Studio 7 parunhare kuti sangano ravo richaita musangano wechimbi-chimbi nenhengo dzaro kuti vaone kuti votora danho ripi, vachiti kukwidzwa kwemitero uku kuchaomesera veruzhinji. Mumwe mugari vaBrian Maposa vati vagari vakawanda vagara vakatoomerwa neupenyu, zvekuti kukwidzwa kwemitero uku kuchaita kuti vakawanda vatadze kubhadhara mitero yavo.
Mari yacho yavakwidza nayo inenge yatinyanyei kuwandisa. Voruzhinji tichitarisa mari dzavanobata mumazuva ese, hatikwanisi kuti vazokwanisa kubhadhara mari dzakaita saidzodzo. Zvekechipiri ndechekuti hongu tinozvitarisira hedu kuti kanzuro yanga yakaomerwa, but nyaya iripo ndeyongoti vanhu vaakutozonya kuomerwa nokuti vachatozongosvika pakuti ha chauya chauya, hatichakwanisi kuinda kana kunokiwawo tichibhadhara zvavambiye vachiita mazuva ese.
Mumwe mudzidzisi wezvidzidzo zvebudiriro vaFelix Chari vati kutambirwa kwesupplementary budget yekanzuru nehurumende kunoratidza pachena kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyaya dzezveupfumi. Vati makanzuro ari parimananzombe nekuti anofanirwa kuwana mari yekuita mabasa anotarisirwa kuita nemazvo, asi nekune rimwe divi anofanirwa kubhadharisa mitero inokwanisa kubhadharwa neveruzhinji.
Kazhinji masupplementary budget anoitwa pakati pegore. Kuita supplementary budget panopera gore tichitarisira kuti vange vachitoita budget ya 2021, zvinoratidza kuti zvinhu zvakaoma. Ndinotarisira kuti dai kanzuro yachaja marezi ari nani anoita kuti vagari veguta vakwanise kubhadhara mwedzi nemwedzi.
Makanzuro emaguta nemadhorobha akawanda munyika anogara achichema-chema nerekuti hawane mari yakakwana yekuita mabasa anotarisirwa kuita nevagari. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini kudzanai Musengi.